Nekuda kwechirwere cheCovid-19 chapararira pasi rose nekuraya vakawanda, hurumende yakatara muna kurume kuti vanhu vagare kudzimba kunze kwevaya vane mabasa akakosha chete vachibvumirwa kuenda kunoshanda. Vemabasa akaita sekubazi rezveutano kunyanya ndio vaienda kubasa nevamwe vemapazi ainzi akakosha semapurisa, masoja vemumahofisi ehurumende nevamwewo, asi veruzhinji vachigara kudzimba serimwe rematanho ekudzivirira kupararira kwechirwere ichi muvanhu. Vanozviitira mabasa avo emaoko vakakanganisikawo zvakare sezvo vange vasiri kushanda. Nekuma kwakaita mamiriro enyaya dzezveupfumi munyika, vazhinji havana mari yekuita mhemberero uye mafaro pazororo rekrisimasi uye kutanga kwegore. Vatabani Mupikata, mugari weMamutare uye mumwe wevamwe vari kuti gore rino vanenge vakangoti kwindi vasina kwekuenda kana kufara nevamwe sezvavaisiita panguva ino nekuda kwekushaya mari yakaringana yekuita izvi.
Mazika hatizotozivi kuti kune Krismasi babozi, hatitori mucovid, kana nemari yekuti timbojamba kana kudini kana kudini, hatitonangana neshiro, hatitonangana nemari ba. Saka Krismasi ka totombosiyana naye 25 December gore uno totombosiyana naye, tozomuona next year. Tambongwa. Isusu taitokurudzira kuti dai zvikoro zvavo zvatombovharwa, zvazototangiswa, kana kuti zvikoro zvisatobhadharwa mari school fees, bafana ombodzidza mahara because hatiri nguva yemucovid munhu wese wanga akavharwa mumba.
Mumwe mugari weMamutare muzvare Patients Ndoro vanoti pazororo regore rino rekisimusi havaoni pachifarwa sezvavajaira kuita makore ose.
Asa hatifungi kuti tinoita mbaba nekuti even zvinhu zvacho zvina zvinotomomira zvakanaka patiri nguva inei, hatina kana chetati taanacho ba. Takatongoziwa nanga wadzoka kumasikoro tikanzibvisa imari maUS takanobvisa. Saka izvozvi zvitakunzi futi vana vari kuvhara Krismasi atomboyoni because manje vana vanonga vakuvhura futi. Isusu pachedu isusu tingazvi zvisisa but vana vadoko vana vedu ava havazvinzwisisi nekuti even isusu wacho chakutenga maUS asi isusu tohora mabhondi kumabasa kwatinoshanda. Saka zvegore rineri hazvinombotimirira mushe, zviri kutirwadza muno maMutare, hazvinombomira zvakanaka. Kana patiri iko zvino hazvinomira zvakanaka ba. Krismasi tongotoo izwa rakaberekwawo musiki wedu but hakuna Krismasi.
Mumwe mugari wekunyanga vaJetro Songeya vanoti hapana chiri kuzobuda kwavari nemhuri yavo sezvo vachange vachiramba vachishandira mhuri yavo pabasa ravanoita rekuuchika miti vachitengesa sezvo vakaomerwa.
Pazi this time yakati ome because anhu arikudotenga nemahuse acho chenji hakuna. Saka izvozvizvi kutogara paomba techitoona kuti zvinhu zviri kufamba sei, techingoita basa rekungoita zvemiti izvozvo ndo zvetingatorarama nazvo techingototi pamwe zvinhu zvichanaka machenji achaita.
VaFelix Matasha mugari wekwaMunyarari kumadokero kweguta reMutare kuMutare West avo vanobvumirana navasonge yapakoma kwakaita upenyu.
I think Krismas yegore rinoi inenge yakati derere. I think nofunga munongoziva nenyaya yeCovid yange iriko dira nanga angasinonyatsobudo zvakanaka zvokuti tichangoita mbozvongototi kutamba Krismas hatizotadzwa kufarawo nemhuri nehama neshamwari but it's not something big. Hakuna zvinhu zvakati kurei zvatichange tichiita bhozi, mari dzacho hadzisubatana. Sezvo muna January teta kutotarisira futi kuti panenge patoine madimandi akati wandei anenge akutoda kuti mari dzishande. Saka hatichangofaro, takatiya homwe kuti tisazonyanyawo bhuroka kuitirawo muma-January disease ichange ichizouya pamberi apo.
VaDeputy Panganai vanoti hapana kwavari kuzoenda nemhuri yavo pazororo rino nekuda kwehomwe dzakabooka.
Nguva ino tarisirwa kuti vanhu tifambe tiende kumamisha tinoone kusangana nevamwe vedu uye tichidya nekunwa. Asi sokungoziva kwatiri kuita tese maringe nelockdown yatakaenda mairi nekuda kwemihoro isiri kuenderana, kalenda rezvikoro rakachinja, zvimwe zvezvinhu zvaafekta kuwana kwedu. Ndine shuwa yekuti hatisangani inini kusanganisira nemhuri yangu.
Asi mumwe mugari weMamutare vaIsaiah Jongwe vanoti zvinhu zvavo zvakarongeka uye vatotanga kuita zvemafaro panguva yezororo yekupera kwegore.
Izvozvi taidhanda nguva refu nasinota kutoiponda bose zakaimirira papa zvakangotanga kusvika pazvi ndipo pazvingori asi tinongoidhanda Christmas hatizomiri
zvichakadaro kukwira kuri kugara kuchiita mitengo yezvinhu muzvitoro kunyanya zvokudya kuri kupa kuti vazhinji vasiye tsika yekare yekudya nekunwa vachipfachura panguva dzakaita sepazororo rekisimusi goredzva nemamwewo mazororo emunyika panguva yemazororo yaive tsika yevakawanda yekushanyira hama neshamwari kumativi mana enyika asi izvi zvakaderedzwa gore rino nekuda kwedenda recovid-19 ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lloyd Moyo.